This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 5 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana mukoti voenderera mberi vachiramwa kushanda usiku muzvimwe zvipatara vachiti nyaya dzemihoro yavo ngadzitange dzagadziriswa.
Rimwe bato rinopikisa rokurudzira vaMugabe kuti vatare zuva resarudzo dzemabhai elections 10-10 sezororo kuitira kuti vanhu vanyatsovhota zvakanaka.
Kurungwe West kunonzi kwaberekera ingwe pamberi pesarudzo dzebhai elections.
Dynamos, yo. Neurombo, hii ndiyo mimwe msore na uzedu za nasi chua kwa muri ichibagunogu Studio 7 irimu Washington DC.
Vanamukoti vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa usiku vachiti vanoda kutanga vabhadharwa mari dzavari kuda. Zvipatara zvine dambudziko iri zvinonzi zvinosanganisira Chechinoyi, Chitungwiza, Harare pamwe neparirenyatwa. Vamwe munyaya dzeutano vanoti kuramwa mabasa uku kunogona kupararirawo muzvipatara zviri mumaguta akasiyana-siyana. Vana mukoti vanoti havasi kufara nekunonoka kupera kuri kuita nhaurirano pakati pesangano ravo reZimbabwe Nurses Association nesangano reHealth Services Board pamusoro pemari dzemihoro. Mumwe mukoti, amai Nyasha Dube, vanoti basa ravo ndere kuchengetedza upenyu hwevanhu asi shuviro yavo ndeye kuti vapiwo mari inoenderana nebasa ravanoita. Vana mukoti vakatanga kuramwa kushanda usiku svondo rapera. Gurukota rezveutano Dr. Deft Parirenyatwa vari kukurudzira vana mukoti kuti vadzokere kumabasa panguva iyo nhunha dzavo dzichigadziriswa. Asi vana mukoti ava vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvino vasati vadzokera pamabasa sezvo pasina zvakati tsvikiti zviri kubuda kubva muna 2010 pavakavimbiswa kugadzirisirwa matambudziko avo. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naamai Dube kuti tinzwe zviri kuitika.
Munhu kana achienda kunight duty kushanda mahours asina kujairika. Saka dzimweni dzenguva kana uchienda kunight duty usingawani mubayiro wazvo zvinhu zvinorwadza. Because kana uchienda kunight duty unongochitarisirawo kuti at least the inconvenience yekuenda kunight ukawanawo kawawana zvinogona kukubetsera. But unfortunately for the public, vanhu vanorwara vanomutsvaga nesi ende sekutaura kunonyanya kuita vanhu kuti urwere hunokura usiku ende kana ukazomushaya nesi wacho panguva idzodzo zvinhu hazvimiri zvakanaka.
Makatarisa henyu muhoro uri kupuhwa vamwe vana mukoti nemiwo pari zvino, mungati imi zvinganyatsozokufadza ii nezvokuti munge muchitambiriswa mari yakamira sei?
Bvunzo wakaoma. But kana takangotarisa munhu wese ari kumazozva kuti mararamiro atiri kuita tingatoti vanhu tiri kurarama pasi pemwero wokuti munhu akwanise kurarama. Nevakufungidzireko kuti munhu udai kuri kuti munhu awana mezi 3 times yemunhu mari ari kuwana iko zvinezvi zvingaita nani.
Imi mune sangano rinokumirirai, vanouya here vachinyatsotsanangura kwamuri kuti ndezvipi zvavari kuita kuti dambudziko iri riwanikwe richigadziriswa?
Uye kwacho dzimweni dzenguva munenge musingachatonatsonzwisisa kuti ivo vanenge vari kutyawo here kana kuti vanenge vabatiswa here kana kuti zvinenge zvinatsofamba sei, nekuti sometimes hazvizonyanya kunatsobuda pachena.
Asi shuwiro yenyu ndeyekuti chii? Dai hurumende yaisi, titaurirei imi savana mukoti kuti zvii zvamungade kuona zvichigadziriswa kuitira kuti muwanikowo muchiita mabasa enyu makanyatsofaranuka.
Chishuwo ndechekuti munhu apiwe zvinoenderana nebasa raari kuita. Mukatarisa basa ramukoti, basa risiri nyore, basa rinotoda kushanda nemwoyo wako wese. Asi kana riri basa rinoda kuti munhu ashande nemwoyo wese, wodzoka futi usingawani zvaunenge uchitarisira kuti uwani, zvinokudzosera kumashure. Chinova chinhu chiri kutiurayira profession yedu.
avanga vari mukoti amainyasha duwe vachitaura namavelas muhlanganya uye we studio 7 direct from Washington the voice
of America VOA. Bato rinopikisa retransform Zimbabwe rinoti ringangoende kudare repamusoro reconstitutional court kuti rimanikidze mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kutara zuva resarudzo dzebye election remusi wa 10 chikumi sezororo kuitira kuti vashandi vakwanisewo kuenda kunovhota vakasununguka. Bato iri rinoti rakanyorera vaMugabe tsamba richisvitsa chinyunyuto charo ichi richivapa mazuva manomwe ekuti vange vapindura. Asi mazuva aya akatodarika nezuro. Bato iri riri kutsigirwawo nerimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, iro rinoti rinofunga kuti vaMugabe vakatara zuva iri vaine chikiribidi chavari kuita. Vakasatara zuva iri vanenge vaine chikiribidi chavari kuita. NCA inoti vaMugabe vanofanira kuendesa zuva iri pakupera kwesvondo kana vatadza kuti riitwe zororo.
VaMugabe vakatara musi wa 10 chikumi sezuva richaitwa sarudzo dzekutsiva nhengo dzeMDC Renewal Team 14 dzakadzingwa mudare reparamende matunhu 14. Kwozotiwo kudunhu reHwedza North, chigaro chakasiyiwa nenhengo yeZANU-PF vaSimon Musanu vakashaya kutanga kwegore rino. Sarudzo dzichaitwawo kuHurungwe West nekuHeadlands kutsiva vaive nhengo dzeZANU-PF vakadzingwawo mubato iri vanoti vaDidmas Mutasa pamwe navatemba Muliswa. Mapato ezvematongerwo enyika masere pamwe nevakazvimirira ndo vachapinda musarudzo idzi, idzo dzakarambwa kupindwa nemapato ose MDC achiti ari kuda kuti mitemo yenechekuita nesarudzo itange yagadziriswa. Tabata munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato retransform Zimbabwe, Dr. Sungai Mazando, kuti tinzwe zvizhinji.
Takanyora tsamba kumukuru wenyika President Mugabe vanova ndivo vanotara mazuva kupanoitwa maelections, nekuti mukatarisa musi waJune 10 wakanzi ndiwo nemabyelections musi wechitatu panova pakati pewiki. Iri zuva rekuti vanhu vazhinji vanoenda kumabasa, ende mukatarisa fanike muri muHarare muri kuitwa maelections nekuBulawayo. Munhu kuti abate basa anotanga na8 o'clock anototamukire na7 o'clock, akazopedza basa na5 o'clock. Mukazviona munotonyatsoona kuti haazokwanisi kubata nguva dzekunovhota. Saka isu tiri kuona sekuti izvi chakanganisa mavhoters mazhinji aidaro achazotivhotera isu vetransform Zimbabwe, nekuti dzimwe zhinji dzenhengo dzedu dzinoendawo kumabasa. Saka isu takamunyorera tikati zvanga zvakadini kuti zuva iri riitwe holiday, nekuti hazvina kubudiswa pachena kuti ichava holiday here.
Saka mati mapindurwa here nemutungamiri wenyika?
Hatisati tapindurwa. Mukunyora kwedu tanga takati taikumbirawo kwazvo kuti vatipindire mumazuva manomwe 7 days. Saka muvhuro wane zuro 7 days dzakabva dzadarika. Saka zvino takutoona kutoti tosumudzira nyaya yacho kumatare ekumusoro here ekuconstitutional court kuti pamwe vangaongororawo nyaya yedu ikabuda zvakanaka.
Tinoonawo kuti munguva ino yekutsvaga rutsigiro vamwe vari kukwikwidza mumabyelections vari kunyunyutawo pamwe nekuchema-chema nemhirizhonga yavanoti iri kuitwa kana nekumbunyikidzwa kwavari kuita kuti vatadze kunge vachitsvaga rutsigiro. Bato renyu riri kusanganawo here nematambudziko iwayo?
Hongu, tiri kusangana nazvo. Musi wechina, musi wa30 April, vakomana maactivists edu ari kuGlenville South vari kufamba nacandidate edu anonzi advocate Moses Ngomo vakatemwa nematombo vakaatakwa nevakomana veZANU-PF. Mumwe wacho youth chairperson wedu wekutransform Zimbabwe akatogumisira kuchipatara, uye maposters edu patinomanamira every day vanhu veZANU-PF vanenge vachiteverera mumashure vachimakwatanura. Saka isu sebato takatoona ripota nyaya idzi kumapurisa, uye nyaya iyi takatoisvitsawo kuzeki tichikomplaina tichiti saivo vezeki vanofanira kunge vachiongororawo nyaya yekuti tsarudzo dziri kuitwa zvine tsarukano here.
Vanga vari munyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato retransform Zimbabwe, Dr. Sungai Mazando, vari parunare muHarare nestudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Mutongi wedare repamusoro vachine mbiri bhunu nhasi vatara mutongo wekuti nhengo dzeZANU-PF ina dzainge dzatora purazi revaiva sachigaro weZANU-PF kumashonaland West vatemba Muliswa dzibviswe papurazi iri. Purazi iri rinonzi Karoi Spring Farm uye rine imba yekudyira negaraji. Nengo dzezanu PF dzinoti va Nigel Murambiwa, va Chinjai Kambuzuma, va Tapiwa Masenda na va Silas Chimbiri dzatenda kuti dzave kuzobva papurazi iri. Vamuliswa vakadzingwa muzanu PF vachinzi vaitsigira chikwata chainzi chaitsigira vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru avakadzingwawo mubato iri. Nyaya yekuti vamuliswa vave kukwidza vakazvimirira kuhurungwe West ndiyo inonzi yapa kuti vatorerwe purazi iri uye zvinonziwo vatsigiri nevashandi vavo vanonzi vari kurohwa zvakaipisisa mumhirizhonga iri kuitwa munzvimbo iyi pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa 10 chikumi dzeby election. Kuti tinzwe zviri kuitika kuhurungwe West, tabata mumwe mugari wemunzvimbo iyi vamaxio pasi ava vanoti kwaberekera ingwe.
Tisire meseji zvedu kuna vanogabe kuti vazive kuti bato redu rezanupiefu ravo Machombo, Masara Mahoka, Namari Mahoko, Nakasukuveri.
Vari kuita sei kana muchiti vauraya bato renyu rezanupiefu?
Vari kutorova vanhu vemusangano wacho izvozvo hatina rugare kuhurungwe West kwatiri.
Chii chiri kuitika? Ndaanani chaivo vari kurova vanhu?
Kune vanhu izvezvi vakatowanda vakangodhipurewa pamatownship vatisingazivi munzvimbo asi vanozoti usiku vava kuvhiringidza vanhu.
Mungazivo kuti vanhu vangani vakarohwa vakatiza misha kusvika pari zvino?
Pari zvino vanhu vati vodosvika kuma15.
Pane vakakuvara here?
Kurova kwavo kunotoradza kuti ndokokuti kana vakuita seizvozvo vane vachitira kuti nyange kuenda mumapurisa oita zvekuti hapana zvavakaita.
Vanhu ava ndive muhurungwe West here kana kuti vari kubva kune dzimwe nzvimbo?
Vari kutouya Nachombo kunyanya Nasara Mahoko Nachiyangwa.
Ko maamboenda here kumapurisa nenyaya idzi?
Mapurisa akatoshata because anotoita zvokupinde vanhu ivavo.
Saka vari kukurovai vachiti muite sei?
Vari kuti tarai kuzanupiefu asi tovajekesera kuti tinoda kusarudza munhu watinoda kuti atungamirire pamatambudziko edu. Saka ndinokumbirisa kuti kana zvichigona musina kukangama zvibudisei kana 5 days asi munhu andoda kuti anyatsoziva nokuti tinomuda ndiva mugadi asi vanhu vandataura ava kana vasi vacherechedzi zvakanaka vachavapiya pakaipa ende vachazovavona vado vakanganisira vanhu.
Ava vanga vari mumwe mugari wekuhurungwe West vamaxio pasi vari parunhare kuhurungwe kwakare. Hatina kukwanisa kubata vachombo vachiyangwa kana amai Mahoka kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Makateerera kustudio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ni 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare repamusoro-soro remuBurundi ratora mutongo wekuti mutungamiri wenyika iye vaPierre Nkurunziza vanobvumizwa kukwidza kechitatu kuva mutungamiri wenyika. Mutongo uyu uyo waburitswa nhasi unenge uchatadza kupedza kuratidzira kuri kuitwa nevanhu vemunyika iye vachiti vaNkurunziza havafanirwi kutonga kweimwe temu yechitatu. Mutevedzeri wemutungamiri wedare iri vaSylvain Mpagaritse vapikisa mutongo uyu vachibva vabuda munyika iyi vachinopotera kuRwanda. Vane Mpagaritse vaudza vatori venhau kuti vaona zvisingakodzeri kuti vaise ruoko rwavo pamutongo unotyora bumbiro remitemo yenyika. Zvisinei nemutongo uyu, kuratidzira kwaenderera mberi nhasi muguta guru reBujumbura kumo vanhu varwisana nemapurisa. Zvinonzi mapurisa apfura vanhu vatatu vakafa. Mapurisa anoti mumwe wevaratidziri ava anga akanda grenade. Vanhu vakawanda kusanganisira mapurisa vakuwarawo muchiitiko ichi.
Sangano rinobatsira vana vadiki pasi rose reSave the Children rinoti vanhu vanosvika 40 vanogona kuva vakanyura mumvura dzemugungwa reMediterranean Sea apo chikepe cherabha chavaive vakakwira chakabuda mweya kana kuputika apo vaiedza kusvika kumahombe kombe kweItaly. Sangano irinoti vanhu vakapona mutsaona iyi vanoti vanhu vakawanda vakafa apo vakanyura mvura uye vamwe vacho vainge vasingakwanise kushambira. Uwandu hwevanhu vafa vachiedza kutiza nzara nehondo muAfrica neMiddle East vachienda kuEurope wasvika pachiuru nemazana manomwe ane makumi mashanu.
Zvino zvinonzi zvichiri zvakaita manyamamire nerongo kukambani yenharembozha yeTelecel Zimbabwe, iyo yakakanzurirwa rezinesi nehurumende svondo rapera ichipiwa mazuva makumi matatu ekuti ipete mabasa ayo. Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vakaudza komiti yeparamende yezvekufambiswa kwemashoko neZuro kuti rezinesi reTelecel rakakanzurwa nekuda kwekuti kambani iyi kana kuti Telecel International iyo ine zvikamu makumi matanhatu kubva muzana yakundikana kupa vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana sezvinodiwa nemutemo.
Mukambani iyi zvizvarwa zveZimbabwe kuburikidza nekambani yeEmployment Corporation zvine zvikamu makumi mana kubva muzana. Hurumende inonziwo iri kuramba kutambira chirongwa cheTelecel chekuti vashandi vekambani iyi vanosvika chiuru chimwe chete vatore zvikamu gumi nechimwe chete kubva muzana. Paimbenge paitawo kunetsana pakati peTelecel Zimbabwe nePotras nenyaya yekuti kambani iyi yainge ichitatarika kubhadhara mari inosvika zana nemakumi matatu nemanomwe emamiriyoni emadhora yekuti ipuwe rezinesi. Asi pane mashoko ekuti Telecel yainge iri kubhadhara zvishoma nezvishoma mushure mekunge paitwa chibvumirano chemakore manomwe chekuti inge yabhadhara mari yose iyi. Telecel inonzi yabhadhara mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu kusvika pari zvino. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reAffirmative Action Group vachamuchiwanza uye munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo. Totanga nekunzwa kubva kuna vachiwanza kuti tinzwe udivi ravo.
Position yedu yeAffirmative Action Group iri clear kuti tinoda kuti upfumi huzhinji hunowanikwa munyika yeZimbabwe unge uchishandiswa nekukontrolwa nevanhu vane ganda redema, vanhu vatema. And the minister vamandi wanzira kuita kwavaita handifungidziri kuti chikurukuru ndechekuti vabvise simba kubva kuvatema, asi kuti mutemo utedze unotaura nezveku upa upfumi kuvanhu vake. Mutemo ngautedzerwe, ndo chinhu chikurusa chiri kurakidzwa nezvaitwa namini.
Vamoyo, munoti kudini danho iri?
Hapana chakashata kuti upfumi wenyika uende kuvaridzi vacho venyika vanogara ipapo. Nyaya black empowerment, nyaya yekuindigenize economy inenge iri nyaya isina kushata, asi kana yakuto ita kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemavasa, tirikufungidzira kuti zvinenge zvichiita nenzira isiriyo. Kana dispute yeTelecel iri nyaya yeindigenization, ko vanhu vaya vachaendeswa kupi? Zvakanaka here kuti vanhu vakadaro vangakurasikirwa nemavasa nenyaya yekuti indigenization structure yekuTelecel haina kumira zvakanaka? Tine urombo nekuti pataedza kuti tinopa upfumi kune vanhu vatema, tinorasikirwa nemabasa chiita izvozvo instead kuti zviite opposite.
Vachiwanza, munoti kudii nenyaya izviri kunzika vamwe vatema vacho vari kurasikirwa nemabasa apa?
Isuwo seeriji tinobva kunyunyuta nekutambudzika kukuru nenyaya yekurasikirwa nemabasa kunyanya kwevashandi vanenge vari kuTelecel. Asiwo zvakare tiri kuti ivowo makambani iwayaya nemapartners avo nevo vemune vanhu vatemawo, mutemo ngautedzerwe, mutemo wenyika ndiwo unoita kuti bhizinesi redu ribudirire muno muZimbabwe.
Vamoyo, inyaya yePotras neTelecel here kana kuti pane zvimwewo? Muri kuona sei?
Zvinonetsa kana zvinhu zvacho zvisingataurwi pachena kuti ndepapi pacho pari kukanganiswa necurrent structure iripo.
Todzoka kwamuri vachiwanza. Ko, tiri kunzwa kakuti vashandi vari kuti vari kuda kutora zvimwe zvikamu, asi vari kuti zvinenge zviri kurambwa nehurumende. Mambojekeserwa kuti pari kufambiswa sei apa?
Ichokwadi, vashandi vakaisa iye pachirungu rinokopozwa nyaya yekuti zviri kurambwa nehurumende haisi yechokwadi nekuti ini ndamboedzawo kutaura naminista ndida kunzwawo chokwadi kupiwa vashandi kweshe holding hakuna minista angarambe zvinhu zvakadaro asi isusuwo maminista gavhumendi hurumendewo inenge iri kuonawo maonero ayo ekuti mune kuwanda wanda kurimo mumaproposal ari kupiwa
vamoyo munoti kudi nenyaya iyi zvinorevei izvi kune vanhu vanenge vachida kutanga mabhizimisi muzimbabwe
zvinogona kuvhundusa nguva yafuraita mbotaurirwa kuti kune madelegation nemadelegation ari kuuya munyika vachitarisa kuti vangavhura here mabhizinesi muzimbabwe pavanosangana nezvinhu zvakafanana neizvi vanotodecida kuti ndingangovhura kuLesotho ndovhura kuMalawi because muzimbabwe vanokakavadzana
ndingamboda kubata vamoyo mashoko ichana
pindai zvenyu
tichava nekukoshiwa kuti license rakaishuwa Telecel rakaishuwa under the very same leadership yava Mugabe iripo saka donzo rekuti government iripo ndiyoyo haina kuchinja Mugabe ndiwo achiri president inoda kupa empowerment yekuvandudza vanhu vatema iyo haina mutelecho yedzi operating muno munyika for many years ivovo vetereso ngavaregeda kufunga politics panyaya yebusiness.
Mutungamiri wesangano reaffirmative action group kana kuti AAG vachamuchiwanza manzwawo zvakare kubva kumunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Zvikoro zvavhurwa nhasi munyika, masangano evechidiki achikurudzira hurumende kuti ikoshese dzidzo yevana uye kuti igadzirise zvose zvinonetsa munyaya dzidzidzo zvinosanganisira kushayikwa kwemabhuku. Masangano aya anotiwo kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kuri kukonzera kuti vana vakawanda vatadze kuenderera mberi nedzidzo yavo kunyange hazvo vachinge vabudirira. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata amai Judith Chiangwa avanoshanda nesangano reGirls Legacy ava vatiwo hurumende inofanirwa kuwanira vadzidzi zvose zvakakosha mudzidzo yavo.
Vabereki vazhinji vari kushaya zvechokwadi mari yekuendesa vana kuchikoro. No, tinowanikwa isusu vana vazhinji vasingaende kuchikoro. Dambudziko guru ratiri kusangana naro kunyanya-nyanya takatarisa kushanda nevanasikana. Zvaakukonzeresa vana kuti vachienda kunororwa atingati child marriages nekuti vabereki vaakutsvagawo dzimwe nzira dzekuti vararame saka vaakuwanikwa ivo vachirodza vana vavo zvinova izvo zvinoita vanasikana munjoni zvakasiyana-siyana mukusangana nedambudziko iri. Chimwe chatinoona zvakare ndechekuti even takatarisa vanakomana mukavashayira zvekuita mukavashayira nguva yekuti vaende kuchikoro vanodzidza vaakupedza nguva yavo vachiita zvemadrugs vaakupedza nguva yavo zhinji vachiita zvekurwa vasingaconcentrate nezvavanofanira kunge vachiita zviri zvechikoro. Tinotarisa futi kuona kuti chipambi chinozonyanya kuwanda nekuti vana ava mukushaya kwavari kuita vanozowanikwa vaakuenda kana vari vakomana kune vakadzi vechikuru kana vari vanasikana vechidiki kune varume vechikuru anova matambudziko atiri kusangana nawo zvinosanganisa izvo kukwidza HIV and AIDS mainfections evana. Rimwe dambudziko riripo zvakare munotarisa pakabuda maresults takatarisa organization yedu yethe Girls Legacy tine vana vazhinji vatinavo murejista vakapasa zvikuru maO levels avo vamwe vakapasa zvikuru maA levels avo asi vari kushayirwa mari yekuti vaende kukoro.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa nehurumende kugadzirisa nyaya dzedzidzo apa vana vechikoro vawane dzidzo ine udzama?
Isusu senyika tinofanirwa kutanga kuona kuti matambudziko atiri kusangana nawo sebasic education chinhu chinofanirwa kunge chichiwanikwa nemwana wega wega. Hurumende yedu inofanirwa kugara pasi yotarisa yobvisa uori hwese huri kuitika mairi yotanga kuprioritiza zvinhu zvakakosha sekuendesa vana kuchikoro. Nyika haikwanise kuramba ichienderera mberi ichiwedzeredza upfumi hwayo tikaita nyika yevana vasina kudzidza, nyika yevana vasina fundo.
Amai Judith Chiangwa vanoshanda nesangano reGirls Legacy vanga vachitaura vari parunare vari muHarare naMutungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLife Talk The Connection Tiriku utarisa matambudziko akatarisana nevechidiki apo vanodzokera kuzvikoro.
Kana muchida kupinda muchirongwa cheThe Connection, titumire matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu inonzi VOA Shona. Tinodzokorera zvakare Facebook yedu VOA Shona. Udzai hamanisha mwari kuti dzifarire Facebook yedu.
Yekutanga tsamba ondinodzokorera zvakare kuti toda kuti tive nevatsigiri vanodarika 1 million paFacebook yedu yeVOA Shona. Nekudaro udzai hamanisha mwari kuti vatifarire paFacebook page pedu, uyewo munokwanisa kushandisa Facebook page yedu kunyora tsamba kuno kuStudio 7 dzatichaverenga blessing.
Totanga kuverenga yekutanga iyo inotiwo ndinoitwa Colin Chipara ndiri kuSouth Africa. Ndinokwadzisa Jongana blessing ndinoti rambai makashinga madhara nekuti pakurira zviri kuitika munyika. Tikwazireyo mudiwa wangu Mo Blessing Mutamburi nemwana wangu Miriam Chipara kumwenezi. Ndotenda nekuverenga kwamaita tsamba yangu Jongana blessing mwari vakuitirei zvakanaka. Thanks aiwa tinotenda zvikuru mukoma Colin.
Mumwe munyori anonzi Chamunorwa Masocha ari kugokwe South pasi pashe njelele bhuku rekwamakiwa anoti ndinotenda vashamarari mose veStudio 7 pakutipa nhau dzechokwadi taneta nekuvimbiswa nhema dzega dzega makore achienda.
Imwe inoti zviri sei mukoma Jonga and blessing, tinotenda nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Tipeiwo mutori wenhau kuno kumasvingo. Kubva pakasiya mukoma Obed Pepukai tave kungonzwa nhau dzemamumatunhu kwedu zero. Ndimhoreserewo mhuri yangu yekwamamboma nevateereri vose. Ndini Donald Mamboma kumushagashe.
Mumwe anoti ini ndiri muteereri weStudio 7 ndinobva kwamurehwa kwamukarakate mubhuku rekwadonzva kuuyu uyu. Ndinoti dai matibatsirawo vanhu vapera nemalaria hakuna clinic. Kliniki iripo yakatobuda paTV ichinzi yakapera asi haina kupera. Vabereki vedu vari kunzi vaunze mari nezvidhina. Tibatsirewo vanhu vapera asi murehwa haizi kure neHarare. Ndine muteereri wenyu mukuru Inosi Chimbenge. Vaverengaiwo tsamba yangu aiva tinotenda zvikuru mukoma Inosi nekutipa mashoko ekuyeuchidza vanhu kuti utano uri pamberi blessing.
Uye tichaedza kuti taurewo negurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa kuti vatarisise iro dambudziko renyire. Aiwa tinokutendai varume nebasa renyu. Ndinotsvagawo mukoma wangu Gideon Chimbarima kana akateerera ngaafone pa 077-606-2623 kana pa 077-6319. Tinodzokorora zvakare nhamba 077-746-6319. Ndini Talent Chimbarami kuchinoi. Nhamba dzekufona dzinoti 077-606-2623 kana pa 077-746-6319.
Mumwe munyora anoti blessing and Jonga basa renyu mukaka usingade maspices. Farisai kule vangu mudya nevana gogo masivanda general momzi maisimba na witso ndi forward pamarondera west.
Mwanoti varume ndanyora tsamba dzakawanda musingaverenge tsamba dzangu. Ndinofarira nhau dzechokwadi mufunge dzamunoti pakurira. Ini ndinonzi mai eto mashiri tiri kuno kwane uso takuvara nenhamo. Ndikwazirei vose vanondiziva nhasi maita rombo rakanaka mai eto mashiri nekuti takwanisa kunge tichiverenga tsamba yenyu.
Mumwe munyori anoti ndinonzi Sancho ndiri kumagunje ndinoti kwamuri pamberi nebasa ramunoita rekuti pakurira nhau dzinofadza ndimhoreserewo vemhuri yose yekwamunatsi kumagunje nekwakazangarare nekwamachayasimbi.
Aiwa nguva ndo inenge yaita shanje Jonga. Dzimwe tichaverenga mangwana nemuzvikamu zvinotevera. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Vana mukoti vanoenderera mberi vachiramwa kushanda usiku muzvimwe zvipatara vachiti nyaya dzemihoro yavo dzitange dzagadziriswa.
Rimwe bato rinopikisa rokurudzira vamugabe kuti vatare zuva resarudzo dzemambai elections ra10 chikumi sezororo kuitira kuti vanhu vakwanise kuenda kunovhota.
kuurungwe West kunonzi kwaberekera ingwe pamberi pesarudzo dzemabai elections. Tabatashuka kumagumo ichurongwa chedu chanasi, tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana, anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu, Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga na Chris Kande munhau dzechirungu.